Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, ndira 2024. Makateerera ku Studio 7, nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvitishamisi, takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati memakakatana kuzovazodza.
Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukurumidza kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC kukunda musarudzo dzine mutauro.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
Asi vezanu PF vanoti hapana chakanganiswa navamunangagwa. Muimbi Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana nembavha dziri kubira vanhu nepfuti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC waFelix Tshisekedi vanova zvakare sachigaro weSadik nekukunda musarudzo dziri kunzi nevanopikisa munyika iyi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vamunangagwa vakorokotedza vachisekedhi vachiti vakakunda zvine mutsindo. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vanoti vachisekedhi vakawana zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% zvemavhoti. Mutungamiri wenyika atendawo vanhu vemuDRC achiti vakavhota kunyangwe paive nezvimhingampinyi. Vamunangagwa vakurudzirawo runyararo munyika iyi kunyangwe hazvo yagara iine hondo. Asi mashoko avamunangagwa ashorwa zvikuru nemutauriri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vapromise Mukwananzi.
Tiri kuti dai kwamirirwa process yanyatsopera maobserver missions otaurawo zvavakaona musarudzo. Asi haiwa, hazvitishamisi, takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati memakakatana kuzovazodza.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vati hapana chakaipa chaitwa navamunangagwa.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
VaMarapira vatiwo
kana kune chimwe chichaitika tinenge tichingoona kufamba kwazvo mushure, asi isu tinogutsikana nemaelection akaitika kuDRC. Ende tinoona zvakakodzera kukorokotedza kwete vachisekedhi voga, asi nevanhu veDRC pakugona kuvhota vachisarudza zvavanoda.
Tabvunzawo vamukwananzi nezvinombotaurwa nebato reZANU PF zvekuti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo.
Chatinoramba kukundwa musarudzo dzinenge dzisina kuzisiri fair, dzisina kumira zvakanaka. Besides that, kana sarudzo dzikaitwa zvakanaka, mareforms aripo, pane zeki yakamira zvakanaka, hapana munhu anoramba budikidzo dzesarudzo. Tinotokorokotedza anenge ahwina kana achinge ahwina, asi nemamiriro akaita Zimbabwe, ZANU PF haigoni kuti ihwine sarudzo. Ndosaka vachishandisa nzira dzavanoshandisa dzechitsotsi kuti varambe varipo.
vakaongorora sarudzo dzemuDRC vanoti nzvimbo dzekuvhotera mbiri panhatu dzakanonoka kuvhurwa uye michina yekuvhotesa makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% yaisashanda zvakanaka zvakapa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu adzokere kumba asina kuvhota. Asi izvi hazvisi kumisa vatungamiri venyika dzemuAfrica kukorokotedza vaChisekedi. Vamwe vatungamiri vakorokotedza vaChisekedi ndiva Evariste Ndayishimiye vekuBurundi, asi vachiti havo kana pakaita vasingawirirane nezvakabuda musarudzo vanofanira kuenda kumatare zvogadziriswa murunyararo. Izvi ndizvo zvataurwawo nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakorokotedza vaChisekedi, asi vakatiwo vanoimba kuti pave nerunyararo kana vanopikisa vakafunga kupikisa zvakabuda musarudzo vachikurudzira kuti vaende kumatare. Mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Sihulu vakorokotedzawo vaChisekedi. Asi chii chinopa kuti dzimwe nguva zvinetse kuteedzera kurudziro yekuti vanhu vaende kumatare kana vakakundwa musarudzo dzine mutauro? Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya yematare idambudziko munyika dzakawanda muAfrica, nekuti matare anoonekwa senge asingapi mitongo inenge iri transparent, tichitaura nechirungu. Matare anoonekwa zvekare sekunge anofevhera mahurumende uyezve ane yatingati propensity ekuita tilt maresults kune avo vanenge vachitonga kana vatungi vamiri venyika.
vaChisekedi vari kutarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira kana pasina vaenda kumatare kunokwikwidza zvakabuda musarudzo. Dare repamusorosoro munyika iyi reConstitutional Court rine mazuva 10 ekunzwa nyaya yevanenge vapikisa zvabuda musarudzo. Rozotaura zvakabuda musarudzo zviri pamutemo musi wa10 ndira. Blessing Zulu, Studio 7, Washington DC.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu inoti dambudziko rekushandisa zvinodhaka chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, kwete kuti runongowanika munguva dzezororo chete. Izvi zvinotevera vhidhiyo yakatenderera munyika mazuva eKrisimusi ichiratidza vana vasati vabva zera vachinwa doro mudhorobha reHarare. Kupedza dambudziko iri, mapurisa anoti ari kusunga vanotengesa zvinodhaka nevanozvishandisa. Asi vamwe vanoti havasi kuona zviri kushanduka. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reThe Peace Hub Muzvare Irene Hungwe, avanoti pave kuda mushandira pamwe kuti dambudziko iri ripere.
Chiri kupa kuti vana vatore zvinodhaka, vamwe doro nekutora madrugs aya inyaya yekuti mubereki haana kubatsira mwana kuti ave neclear cut vision of what they want to become kana akura. Saka mwana anozviita upenyu hunenge hwehoto inongoenda chero kwaenda mhepo. Nokuti kana wakuziva kuti ndoda kuita social worker, ndoda kuita human resources administrator, ndoda kuita basa rakati, une humwe hunhu hwaunodevelopa, hwaunoumba, hunoita kuti uzosvika pachinangwa chako. Zvekare zvevabereki vari busy kutsvaga mari kuti vafadze vana vavo, asi vasingatauri nevana. Saka vana they feel neglected. Vana havana munhu ari kutaura navo. Yes, they are fully provided for, asi havana ari kutaura navo kuti upenyu hwakamira sei. Saka vabereki tikamira panzvimbo zvinogona kubatsira kuti vana vedu vasava exposed, vana vedu vasapinda muhunhu unovaisa panzvimbo.
Tingati here dambudziko iri ranetsa muHarare chete ndo matakaona mavhidhiyo aitenderera pazororo apa?
Inyaya inosuwisa. Kunyange zvazvo mutemo usingabvumiri kutora vana mifananidzo nemavhidhiyo tichishambadza zvisina mvumo yavo, asi tiri kutoona dzerimwe divi social media yakabatsira kuexposa nyaya dzakadai. Asi chakakosha kuziva ndechekuti hazvina kuitika muHarare chete. Isu takanga tiri kumanekaland musi iyoyo tikatomboti ngatitendererei kubva na 9 o'clock dzeusiku tichiona kuti vana vari safe here, zvakamira sei munyaya dzekuchengetedzeka kwevana zvechokwadi. Takaona vana vari munzvimbo dzaifarwa, vana kubva pamazera as early as young as 9 years or below vachifara vasina mubereki, pairidzwa mimanzi, pachitengwa, pachimwa doro, pachitora zvinodhaka vasina mubereki. Kuri kuti mubereki akanga akavata kumba achiregedza mwana ngoti ha musi weChristmas. But that one day tinogona kudestroy upenyu hwamwana wako. Saka zviri kungoratidza kuti vabereki hatisi kuchengetedza vana vedu. Ndosaka vana vachizowanikwa vaakuita zvinhu zviri risiki zvinoisa upenyu hwavo panjodzi.
Saka ivo vana vadiki vochibatsirika sei mudambudziko irori?
Kubatsirika kungaita vana ndekwekuti vabereki vawane mapositive parenting skills. In issue yatiri kuchema kuhurumende kwedu kuti ngavaite mandatory for every parent muZimbabwe kuti awane maparenting skills. Nekuti kana mubereki akasatora nzvimbo yake akasamira panzvimbo yake, ma efforts ese ari kuiswa namapastors nema religious leaders vanochengetedza tsika dzedu dzechivanhu anogona kusabudirira. Takatozviona pacovid kuti vanhu machechi akavhagwa, zvikoro zvakavhagwa, vana vakaita nhumbu dzakawanda, vana vakatora vanotora zvinodhaka, macases acho akakwira. So mubereki akasamira panzvimbo all efforts by pastors and religious leaders kuumba morally conscious society anogona kusabudirira. Mateachers ma efforts avari kuisa kuti vana vedu vange vari empowered educationally, vana vedu vange vari independent anogona kusabudirira kana mubereki akasatora his important position muupenyu hwemwana, anogona kusabudirira kana mubereki akasamira panzvimbo.
Vanga vari mukuru wesangano reThe Peace Hub Muzvare Irene Hungwe vari parunhare muHarare na Evans Zininga weStudio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti kunyange vari kufarira kupinda mugore ra 2024 havasi kutarisira kuchinja kwemamiriro ezvinhu munyika, asi zvisinei vachaedza kusunga mabhurugwa newaya kuti zvishuwo zvavainazvo zvegore rino zvizadzikiswe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari muHarare.
Mumwe vechidiki anoti gore radarika ra 2023 ranga rakamuomera, asi achasunga dzisimbe gore rino ndiLeroy Gwati wekuHighfield muHarare.
Sainechinoti mugore ra2024 zvinhuzvakarokoti rerukika mamwe mabasa udai nekudaiso zvikatamanoka ngegore rakatimakirawo titadza zva1024 mahato yedu isi magidhiri mahato redu refurangiriasunungirirao pasina chinhuchiotitsomatsomamuzvare.
Mona Lisa Nengu, mudzidzi wepa University of Zimbabwe, anoti anoshuvira kuenderera mberi nedzidzo.
Ndoda kufanda kwenda kuattachment, so I'll be looking forward to an attachment. Kunenge kuchidzidzwa zvakanaka, it's not all about money, but kunenge kuchidzidzwa zvakanaka. Plus, parisi enda kuattachment, ndoda kufanda kuti kambani yandinoenda kukwanisa kuenda kuattachment, izvo ndichazvihaya. Kana ndichienda ipapo ndapedza, so I'm looking forward to working harder.
Hanzvadzi yamuzvare Mona Lisa Tapiwa Nengu, uyo anoshanda pachipatara chikuru chemuno muHarare chaasina kuda kuti chidomwe nezita, anoti dai hurumende yapindirawo nekuvapa mihoro iri nani gore rino.
Zvinhu zvakanyanya zvakaipa zvazvo pazvinezvi, tinotenda kuti zvatiwizwe kune hurumende, vatinotarisira kuti vanokwanisa kutiitira zvinhu zviri nani kudarika izvi. Tichitarisawo kuti Zimbabwe yedu ine zvizhinji zvainazvo, kuzvicherwa nezvimwewo zvizhinji zvinogona kubhusta ikonomi.
Elson Mutemeri, murume wechidiki anogara kuruwa, anoti haaone achigara munyika kwenguva refu sezvo yave kuda madhonza chete.
Vanhu vakawanda vanga vachibuda kunze kwenyika and taifunga kuti maybe nemaelections akauya anogona kuti sevhao, but zviri kuratidza kuti zvakaenda nepamwe. So 2024 kwakutongoitawo zviri kuita vamwe zvekubuda izvozvo. Tombozamawo kuenda kuna na UK nekuna na Canada kuri kungoenda vamweko.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire, asi panguva yataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vanogarawo vachiti mikana muZimbabwe irimo uye vechidiki vanofanira kuishandisa vasati vafunga zvekunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mikana iyi vanoti inosanganisira kuwaniswa mari yekuvamba mabhizimusi kubhanga revechidiki reEmpower Bank, kudzidziswa mabasa emaoko pamwe chete nekudzidziswa nezvekuita mabhizimusi ane pundutso. Mumwe womudzimai wechidiki wemuEpworth, muzvare Chantel Sampambe, vanoti vane chishuwo chekutanga bhizimusi rekutenga nekutengesa gore rino.
Semudzimai wechidiki wanhasi, gore ratiri kupinda ra2024, ndiri kushuwirawo kuti ndikwanise kunohodha hembe nebhutsu kuSouth Africa nemahandbags tionditengesera vanhu kunoko. Kana ndichinge ndazokurawo business, ndinoshuwira kuzovhurawo kashop yangu yehembe inenge iri butika.
Wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research kubindura, Justice Muzondiwa, vanoti
Ndinongo inkareja vechidiki kwavari kwese muZimbabwe kuti 2024 vatipindei tine muono webusiness. Tsvaga zvokuita pauri ipapo. Tengesa supply zvese zviri kudiwa nevanhu iko kwauri. I know kuti zvinogona kungorima vamwana capital, asi ndinongokukurudzira mune Zimbabwe ndechekuti zvokutengesa hachishaike, chekupa hachishaike kuti utange business rako.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kupinda mugore ra 2024 tarisiro yavo iri pasi zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye hurumende yakawedzera mitero yakati kuti kutanga gore rino iri kutarisirwa kuti ichakonzera kudhura kwezvinhu. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinotiwo kutarisira zvakanaka kuri kuita vamwe vechidiki hakuna kuipa, asi mamiriro ezvinhu munyika anoratidza kuti vanogona kumirira guyo sembwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tachingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinonzi kune kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Izvi zviri kuuya panguva iyo Israel yati yarwisawo nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweLebanon nemuSyria. Israel inoti vechikwata cheHezbollah chemuLebanon nemauto eSyria vari kukanda zvombo munyika mayo. Israel iri kuyambira Lebanon kuti inogona kuirwisa kana chikwata cheHezbollah chikaramba chichiirwisa. Hamas neHezbollah zvikwata zvinonzi zvinotsigirwa neIran. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 vafa kubva zvatanga hondo iyi musi wa 7 Gumiguru. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi zvichibva zvatanga hondo iyi. Mauto eIsrael 194 kana kuti 174 vafawo mukurwisana uku. America iyo inotsigira Israel inotora Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Ndege yanga yakatakura vanhu 390 nevapfumbamwe yadhumana neimwe ndege yemauto panhandare yendege yeNahed Haneda muJapan. Ndege idzi dzabatira moto uye mauto mashanu anonzi haasi kuzivikanwa kuti aripi, asi vanhu vose vanga vari mune imwe ndege vabuda pasina kuvara. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione paine chinoshanduka munyaya dzeupfumi mugore rino ratapinda ra2024 kana dzichienzanisa negore ra2023 dzichiti kana paine shanduko ingaitika ingatovei kuti zvinhu zvingatonyanya kuomera veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti semaonero avo upenyu hucharamba huchioma nekuti hurumende inenge yave kuratidza kuti yapererwa nemazano.
Yaita zvose zvainokwanisa sokutaura kwavamutuli pavaitaura kuti vari kushaya kuti nemakai musika mtema uchingi uriko ivo vaisa zvirongwa zvose zvavano kwanisa kunge vaisa kuvandudza ufumi kweZimbabwe zvakatozoita kuti hurumende iwedzere makore akawanda Zimbabwe ichishandisa US dollar kusvika 2030 zvinobva zvaratidza kukonewa kuumba mari yenyika kuti inge ichimiririra ufumi hwenyika nokuti kana nyika ichinge isina mari yayo zvinoreva izvo kuti haina simba rokunge ichikwanisa kunyatso kuvandudza ufumi hwayo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanoti chimwe chicharamba chakatsikirira upfumi hwenyika inyaya yekushanduka kumamiriro ekunze ayo ari kubata nyika panyaya dzekurima.
So naizvozvo tinenge tichitarisira kuti vacharamba vachitarisa here upfumi hwenyika kuti vakwanise kubetseredza avo vasina kukwanisa kuwana zvakakwana zvekudya nekuda kweagriculture output yakadzikira muna 2023 kunyanya even chibage. Pare zvino senyika tichikutarisira kuti tinenge tichitengawo chibage kuSouth Africa. So tinenge tichitarisira kuti dai vaona kuti vabatsira kutanga kwegore kuti mhuri dzisina kuwana chikafu chakakwana muna 2023 vawane rubatsiro.
Izvo zvinotsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara. Ava vanoti mamiriro ekunze akaipa ari kukonzerwa neEl Nino achakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Pane tarisiro nefungidziro yekuti agriculture production or output yedu kuagriculture inogona kuti dererei mvura yakasana ya zvakatsarukana. Saka izvozvo kuti zvinoaffecta economy zvinoderedza upfumi hwenyika. Zvinogona kuitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu especially zvekudya inge ichizokwira. Zvinoaffectawo zvakare even kugadzirwa kwemagetsi.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari muzvinabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanotiwo
tikatarisa kumaindustry yedu uko ndokuri kukosora kunonetsa. Ende maonera angu ndokuti hatina hurongwa hwemberi. Politics takaguta tinadzo tinozviita asi economy hatina. Ndiri kuti netsa ende iri kuramba iri mumavoko evashomanene. Ungakuti kuda economy inobatsira vanhu less than 10% asi mamwe ma 90% aya havasi muekonomy varungopindawo mapinda vakuru. Saka dei papo vanyatsa kugadzirwa tione kuti economy yapuwa kuna vanhu vose.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanotiwo gore ra2024 rine matambudziko arowo anofanirwa kurwiswa nenyika kuti upfumi husimukire.
Senyika inga rinogona kusatinakira uye zvemitengo yezvicherwa haina kunge yakatiitira zvakanaka. Saka zvinoreva kuti senyika tinofanira kunge tichitarisanazve nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti tigowana mari yekutsigira hurongwa hwehurumende. Hongu zvingauya nemarwadzo asi zvekuti tizvirege tidzokerezve kumashure tinoona zvisina kufanira. Asi yatongova nyaya yekuti titsunge zvakanyanyisisa chiita mudeme-mudeme senyika.
Zvimwe zvinonzi nenyanzvi dzezveupfumi zvicharemedza upfumi hwenyika pamwe nevana veZimbabwe mitero mitsva yakawedzerwa mubhajeti regore rino negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iyo yakatanga kushanda kubva nezuro. Danho rinonzi richaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire.
Kana vakarora kana kurorwa mirai kunyepa vamwe vakapinda pasi.
Matikitiva edivi reCID Homicide anonzi apomera mhosva muimbi wemusambo weZim Dancehall Freeman uyo akaberekwa achinzi Emage Chizanga mhosva yekushanda nembavha dzinosanganisira Mushakabvu Godfrey Machingura naErnest Paul Muzenge Zhou kuti vabire muzvinabhizimusi Patrick Chimbodza kumba kwake kuMount Pleasant muHarare. Freeman anonzi nebepa nhaure padande mutande reZim Live aipamba vaidzi mamiriro akaita pamba pavachimbodza. Asi Freeman mashoko kuvatori venhau ari kuti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya achiti kana Chimbodza wacho haana kana ruzivo naye. Machingura akaurayiwa nemapurisa kwake dia muHarare pamwe nemumwe wake Jabulani Ngoweni wekuSouth Africa. Vamwe vechikwata chembavha ichi vakasungwa. Freeman akambobvunzurudzwa nemapurisa zvakare muna 2021 mushure mekunge imwe mbavha Charles Chirara yaurayiwa nemapurisa kuChadcom. Chirara ainge aine mufananidzo na Freeman waitenderera pamadande mutande. Asi Freeman akati aingova mumwe wevanhu vaifarira mimhanzi yake.
Mazuva chipinda nazvaipa kanda izive kuti richava disaster. Vamwe vakati masocha tango shotaika mafresh. Mumba ndaipinda matende ndokokaka pamweda wakatengwa nemumwe rasta. So one day ndaka ivi ziva kukita mbura ino dziya imo giza. Ndaitikwa ndakanga ndine visa ndaiva ziva kuti zvichasvika pakusiza. Shumba kamonzwa noko pado esi rechirume revereri was voice ndichiti mai mwana ayo dze amuhomu akanditeti izandekati kwete ndanongoni.
Saya Kambo, Man to Man, kubva kuna Freeman. Makateerera ku Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, tiri mu Washington DC. Munhau dzemitambo. Kenya inoti pane varume vaviri vasungwa nemapurisa mukuferefeta kwavari kuita kufa kwemumwe mhanyi wekuUganda Benjamin Kiplagat. Kiplagat uyo akaberekerwa muKenya akawanikwa ari mumotokari akachekwa pauro nemusi wesvondo kumucheto kweguta reEldoret. Mapurisa anofungidzira kuti vakamuuraya anova makorora anozivikanwa munharaunda vaida kumubira sezvo akatorerwa nharembozha yake nemari. Kiplagat aimhanya nzendo refu uye akakwikwidza mumaolympics muna 2008, 2012 na 2016. Eldoret inzvimbo inodiwa nevamhanyi vakawanda sezvo iine makomo zvinopa kuti vagadzirire makwikwi avo. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nasi tiri kutaura nevechidiki nezvavanoshuvira mugore rino ra 2024. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 919am, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919am, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekwavanoti kukurumidza kukorokotedza mutungamiri weDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC mukukunda musarudzo dzine mutauro. Asi vebato riri kutonga reZANU PF vanoti hapana chakakanganiswa navaMnangagwa. Muimbi ane mukurumbira munyika Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana kwaanonzi anoita nembavha dzinonzi dziri kubira vanhu nepfuti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida kuti tumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiya mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rweIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle. Ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 kuzivandlela 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umculi olodumo uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla. Esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Inengi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka 2024 kaliboni umomo oselizweni uguquka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo elezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo eZimbabwe okuyinto athi yenziwa kakhulu libandla elibusayo elezano PF. Kumbiko wakhe okhangelane lomnyaka omutsha, uNkomo usole izano PF esithi yabunjwa phezu kwesisekelo sobandlululo, futhi yehlukanisa abantu beZimbabwe ngemihlobo ngokubandlulula ikakhulu abantu besiNdebeleni leminye imihlobo yesishoneni. Ngokunjalo uNkomo ukhuthaze abantu ukuthi bafunde indimi ezehlukeneyo kuqala nje umnyaka omutsha ukuze bazwisisane enkulumeni njalo balwisane lobandlululo lolu ngoba esithi lubulala isizwe. Uthe igugurawundi yaphehlwa inzondo lobandlululo. Sixoxe loNkomo wachasisa okunengi.
Ubandlululo lolu aliqalanga izano yodwa, izano yancedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamaNdebele kulamaShona, yinto eyakuba izano lamangisi ababandlululayo. Okokuqala sibili, ubandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazeshuni kuze kuyekuthiwa nje ubaba uwebhethitepo kwakuyinto ubandlululo lolo uwebhethitepo yayimanyisa amazwe zulu efuna ukuthatha amandla emanikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obushona. Ubukhokheli bezami yikho lapho kuqala khona ubandlululo oluyinto efuthayo eZimbabwe.
Abantu besiNdebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo babankomo?
Abantu besiNdebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo. Abantu ababekezelayo, abantu bebathekeleleni, ngabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-one engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yosiko lwezami
Lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho
lemithetho eminingi eyenziwayo ebizweni eminye engalandelwa ngedelenede imithetho yakhona kodwa iqakathekile iyalandelwa kaliboni ukuthi kungaba yinzima ukuthi umuntu owenza ibandlulo ukwandlulule kumbe i-tribalism le-racism kumbe ngokunye okukhubaza abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni ngibonani kungaba yinhlehle kakhulu akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo so leyo mithetho kungaba nzima ukuyenza kodwa ngibona ngani kungaba yikuqala kokuthi khona sikhontrole umkhuhlane lo o-tribalism ngoba nathi ngalokho sizame ukuthi siyakhe ngokukhulumisana kungala mthetho esiqondisayo bonani uzasithatha isikhathi.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla lezapho sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena othi ibandla lakhe liyamanyanisa abantu hathi ukuba bandlulula.
Into enje ukuthi ukhuluma lami mina lami ngumuntu osendebeleni ngisebandleni lebalele ngikwi-central committee ebandla langikhona so angazi ukubana nxa esibikela kuyabandlulula uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabahle ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kushiya isicangasile so thingabanasike kathi bafundani sindawonye sikwazi ukubana singabantwana bomhlabathi abantwana bezimbabwe so angazi yekuna yena ubandlulo alitshoyo yena engekho phakathi ulibona njani njalo ulibone ngaphi ngoba thina esiphakathi esingamandebele sisebenza kuhle lawo amashona sisebenze kuhle lamaqalanga sisebenze kuhle lamatonga asebenze kuhle lamavenda labonke nje abantu bonke sisebenza so sindawonye asibandlulani.
Uthi ubaba uNkomo ngijonjela kunhlelo zentuthuko isigaba semandebeleni siyabandlululwa sithiwa phandle
intuthuko baba inethwa ngabameli besigaba sikhuluma nje so ngoba kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela lawo ufaka abantu abazafikabelwe yeyibimumumu bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona intuthuko izabuya njani ngoba phela umuntu othi angabe kasho ngeke kwazi usiko luhamba emajobelelweni ngaphandle kokuthi kodwa ummeli wangapha emajobelelweni angiofibekunalolo ngendlela egcweleyo mina ngiye ngaba lilunga leli elephalamendeni khona fanga ethela nabapopoma ngathi ngibhoda empilo ngahlolula kalona ukwenza wawufanele bathi ungaxhumaniswa ngoba isebenze kuhle ngahamba ngayo bangumsindo eParliament bawulungisa waqala ukusebenza yebo yeyake ube lamabhayida yokuthi kodwa bathe ngizizwa nxa ungakhuluma ngoti abalwako lapho vela khona into yenze iyenzeka manje futhi na since 2000 lokuthunyela ama-MPs ayo-MDC ngasesho yi-TBC abakwaziyo yikufika eParliament bangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkatazo esikazi kubangqaba emajobelelweni so ngabesizathuthuka njani ithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba ngumsindo eParliament kodwa ukuthi bayekhuluma inkatazo zethu esilazo nabo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe inqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa.
Yebo ubandlululo kabefunakali, even isihlelo sombuso iconstitution yeZimbabwe ayisebenzi ukubandlululana.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF Central Committee sixoxela ekubulawayo.
The Voice of America, VOA.
Umculi oludumo eZimbabwe owedancehall uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers. UFreeman uvumile ukuba ube ngumngane welinye lamasela lawa eladutshulwa ngamapholisa lafa, kodwa ukulandule ukuthi bebe ntshontsha bonke. Icala alibotshelweyo livikwa ladalwa ngenyanga kaLwezi kumnyaka osanda kwedlula. UPraxedis Jeremiah uyalandisa.
Umculi lo uthethwe ngamapholisa awohlangothi olweCID homicide namhlanje ngecala eladalwa ngoLwezi nyakenye. Amapholisa athi uFreeman wasebenza lomoyi uGodfrey Machingura kanye loPaul Ernest Mzenge Joe ukudala icala lokufuna ukudlengula umnumzana Paul Chimbotza. Yena ke uhlala emzini oweMount Pleasant eHarare. Amapholisa athi umculi lo nguye owapha amasela lawa ikheli kaChimbotza. Kugwalo olwewarned and questioned statement, uChizanga ulandule icala leli esithi izigebengu lezi zazingabangane bakhe ngempela, hatshi ukuthi wayesebenza labo. Uzamiswa phambi komthethwandaba kuyonale iviki. Ababili laba abathi uMachingura Lojo babotshwe ngamapholisa bephakathi kokudlwengula omunye usomabhizimusi waseHarare. UMachingura owayengumngane kaChizanga udutshule wahle wafela khona lapho ebotshwa nyakinye ngoLwezi.
I-Israel ithi isingena esigabeni esitsha esempi yayo leqembu leHamas esihlengeni seGaza. Yazise ngomvulo ukuthi iza kwehlisa inani lamasotsha eGaza njalo isiqala ukuhlasela indawo ezithize ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeHamas. Impi le isingene kunyanga yesine njalo isibulalise abantu abanengi, iyachiya abanye abafika izigidi ezimbili, i-2 million bengasela mizi. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxelwe umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethe kwezombusazwe esebenza le nhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Akula ngqondo ngoba anti bana bakhona khathesi nxa sebethi bethumbe bakhetha i-headquarters ye-Hamas, impi yakhona bayesebecabana le bantu nxa sebephumelele ukuchitha i-Hamas. So I saw impi yempi yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kuMediterranean for lapho okhona abanye abantu, ngoba khathesi vele sikhangela ukubhidinjeka kwe-infinitia kweGaza. Angikhole ukuthi sisaba le-resistance eyayikho.
Ipho lapha kungaphathisa njani ukuthi kumiswe konke lokho?
Into ekhona lapha ukuthi i-America iyona elamandla okuthi impi leyana iphele, ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel uBenjamin Netanyahu ethi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasizile uku-neutralize i-Hamas, i-America ifanele ithi yona njengoba siqedile impi namaliteratha e-Hamas, uza kwenzeka kathesi sibulala abantu abangela ojuli ongelacala. Njengokubona kwami, ngibona ngathi i-America uJoe Biden
ya kwa nchita pitufoni atati utuwe mwadu Netanyahu achi indisite lile yewa kiki objective vichela awafana wako chela vii
mwagu piliza osegu enziwe loku ngwenya au uvona sengati pambila kusose kubele otu wana
ya hiko pela vese ama analisa vila chona inti yako nagaeda ngonde yewu piliza ama building chumpe iza chuo yeka aza ngoba nga usilo la male kacha ulo alawantu aba nina reti la ami so zeno uvona wamina mkange mbelela ngapa ezanzi uvona ngati mina socha chogula masocha ama nini aza volunteer ukuthi bangibange ngu ama ngapa ngapi Israel ya tiliza hizi ya chua vizi ya kaza kota ngapa abantu wale ushungu uvona ngati usebezi nisele uti baza joina hii amati abantu wana abazali wakona labantu wababu labazu uyobezi jiruwali Israel ikale imbi ama asuzi baitwete lobe ili tibizi za kiwa zikaza titi kota sebe shanyele ama socha amani hii amati
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo usebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka 2024 galiboni kusiba lobuvelo kwezenotho. Abasakhulayo laba bathi lanxa bezazama ngazo zonke indlela ukukhusela izimuli zabo babona kusiba lobunzima kudaba lokutholakala kwemisebenzi. UTobias Mudzingwa usethulela loludaba.
UMajuri Sibanda ohlala eHarare ngomunye wabathi awusoze uguquke umnotho welizwe kanye lezombusazwe.
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngonipha ithuba lokungena ku-2024. Kodwa ngamalanga nje afana nalamanye ngoba sikhuluma kanje awulalutho esingathi lungcono sivela mhlaka kubanjani. Imisebenzi ayitholakali, amagetsi akula, ayahlupha, izinto ziyadura, yikho ngisithi kuyafana. Ngibona umnyaka lo esingufana noka 2023 yabume nje ngoka 2023.
Kodwa umunye osakhulayo umunyarazi Takorekana uthi ukhangelele okuhlelo nyaka.
Sibheke ukuthi u-2024 ube ngumnyanga ozasivula ingqondo kukhutsha kulokho esihlangene lakho ku-2023. Ngicabanga ukuthi it's a year of enhancement, umnyaka wokuthi sikhule phakathi kokuyenza kwethu, especially endleleni zokuthi singafumana njani izimali njengabatsha. Sisiya phambili sikhangelele iminyaka esipha phambili lakho into ziyabe zibuya zizintsha.
Ubheka impilo Ncube osakhulayo odinga amadlelo angcono kwele South Africa uthi bazadonsa nzima ontanga lonyaka.
Ngasikhangele izinqumo ezithethwe nguminister of finance ukukhweza intengo yamapassport, amanye ama-taxes asepropoziwe, lento ezinye ezinjalo. I-inflation iyaqhubeka isiya phezulu. Uthole ukuthi xa kade ngisenze engikwenzayo ngomnyaka ophelileyo ngiyaqhubeka ngisenza khonokho, ngithola nale mali kade ngiyithola ayisanginiki ivalue ekade inika yona ngomnyaka ophelileyo. So okungangokuthi thina njengolutsha sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu ngoba yethu iya iloko isehla.
Wengeze esithi abatsha kumele bephume lamanye amacebo okuziphilisa.
Ngalowo mnyaka omutsha ngikhangelela ukuthi singazama ukuthi sikhangele amanye amaqhinga esingawayenza, sidinge ezinye indawo lapho esingathola khona ngoba kulezi nsuku imali ikuthenga lokuthengisa iwoda nje. So ikudinga nje ezinye indawo ezichipha, ezinye indawo ezingayenza ukuthi iprofit yethu iyande kancane. Ngaphandle kwalokho hayi, ngikhangelela ukuthi umnyaka lo uzabe unzima kakhulu.
Istudio 7 izame ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngezikhalazo zabatsha lezi. Kodwa umphathi ntambo ohlangothi olubona ngabatsha umnumzana Thino Machakaire kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe kuWhatsapp singakayi emoyeni. Kodwa uhlala esithi akhona amathuba abatsha kwele Zimbabwe njalo kumele bawasebenzise bengakacabangi ukuya phandle kwelizwe. Uthi amathuba la abalisa ukuthola imali ebhanga labatsha ele-Empower Bank eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi leyokufundiswa imisebenzi yezandla. ofundisa ekolijini le-National University of Science and Technology, njalo ucubungula indaba zabatsha, uMnumzana Methuseli Moyo, uthi kumele bame, njalo beqine abatsha lonyaka.
Abatsha kumele balungiselele bedonse nzima emisebenzini yezandla abayenzayo ezifundweni zabo. Bakhalele kusasa ngoba abatsha yiyo ikusasa yethu yelizwe. Hayi okwenzakalayo ngo-2023 sonke siyakwazi kodwa sokwenzakala kwadlula. Kuyadingeka ukuthi abantu-ke bafocus entweni ezingabanceda, ezingaguqula impilo yabo as individuals and also as groups and communities. Beqale nje amaprojekthi, bedinge usekelo ukuthi basebenze.
Kulabatsha abaningi abasuka eZimbabwe kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe abathi kunzima ukuphila elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Bakhathazekile abaningi abathi umnotho weZimbabwe kawusoze uguquke lonyaka ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezehlulekela. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU PF bathi abantu kumele babe lamacebo okuguqula impilo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uyalandisa.
Omunye wabathi awusoze uguquke umnotho wakwele Zimbabwe nkosikazi Zanele Mguni ukukhela ibandla leMayibuye People's Party.
Kuyasimangaza thina siliqembu iMayibuye People's Party, njalo kuyasethusa ukuthi sibone ukuthi kusaselabantu phakathi kwaleli lizwe laseZimbabwe abakholwayo njalo abasalokholo lokuthi leli qembu lisibusayo leli elikudala lisibusa iZANU PF kukhona abasangakwenza kwezomnotho ukuguqula umnotho wakuleli lizwe. Ngikhuluma nje namhlanje msakazi, akula ngisho yona iPanado ezibhedlela zakithi, akula ngisho yona iparacetamol. Uhulumeni lo weZANU PF walithatha lelizwe ezandleni zabelungu ngo-1980, kulizwe elalihlonitshwa iAfrika yonke. Balihudulela phansi, balidonsela phansi, akukho abayobuya bekwenze. Namhlanje sithenge isinkwa ngedola, imali yaseMelika, kodwa akekho umuntu oholayo phakathi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngisimo esingekho normali yelesi elizweni. Namhlanje uhulumeni ufuna imali kithi, abantu babhadaliswa imigodi. Batheliswa emgodi yamanzi abazitheleleyo sokuthiwa sokuyabhadala le mizi ebizayo okwakuyinto eyayisenziwa nguhulumeni woncindezelo. Ngenxa yokuthi uhulumeni wethu uhlulekile ukuthi yena alethe imali, uhlulekile ukuthi alethe ama-investors elizweni, imali usezoyifuna ebantwini.
Unkosikazi Mguni uthi umnyama phambili.
Ayiwekho ama-investors angabuya elizweni elinenkinga yezepolitiki. Ayikho into iZANU PF eyenzile ukuthi iheke abantu bangaphandle ukuthi bezotshala elizweni as long bencindezela amalungelo abantu. Ayikho into ezoqonda ipolitiki yelizwe lethu, ayikho lento le okuthiwa yi-openness yokuthi ingaheka umuntu ongaphandle athi ngizotshala. Ngakho thina siliqembu sibona ngani isimo sezomnotho ngalonyaka sisazoba nzima ngendlela eyisimanga. Masibona nje since uhulumeni weZANU PF wathatha isimo siba worse each and every day. Akubuyeli emuva, asazi noma banawo yini ama-policies wokuthi beheha abantu wokudevelop umkhonomi, kodwa as long ipolitiki yakuleli lizwe ihlaba inameva ihlukumeza abantu, ayikho into abangayenza ukuguqula isimo sezomnotho.
UMnumzana God knows Sibanda webandla le-Congress of Transformation laye uthandabuza oza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa lonyaka ekuthuthukiseni umnotho.
Inkosi kayibusise ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sesiphithiphithi lapho abantu bebalekela udubo oluselizweni besiya kuba iziphepheli zomhlaba. Ngenxa kahulumende ohuquluza umnotho welizwe abuye abulale abamisa amakhanda, ilizwe kathesi lifile ngenxa kahulumende ongelandaba labantu olama policies ancindezela abantu. Uhulumende wamamenemene okhangelele ukutshontsha kuphela. Kumele sisebenze kanzima emnyakeni lo omutsha ka-2024. Ngiyalinxusa lonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi akekho umuntu ongalenzela anything. Ngithi asisukumeni sizilungiseleni ilizwe lapho esokwazi khona khona usesokwazi khona ukuthi sizifakele owethu uhulumende ozosimela.
Kodwa umnumzana Joseph Juma oyebandla leZANU-PF uthi abantu kumele bedinge amacebo amatsha okuzithuthukisa lonyaka ngesikhathi kulesikhudumezi se-El Nino esilakho ukuphazamisa umnotho.
Kusokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu. Lokhu abakuthi ngesikhiwa yi-water harvesting, ukuthi kugcinwe amanzi njengoba sikwazi amanzi azahlupha. Bese sithi even labo abezifuyo labo bakhangele izindlela zokuthi izifuyo zabo bazazidingela okunye ukudla okokuthi kona baziphe, ngoba ukudla lokhu okusemadlebeni kuzaba kulutshwane. Njalo futhi abanye bananzelela ukubana babe sesibangeni sokuvuma ukuthengisa ezinye izifuyo ukwenzela ukuthi kona leyo mali incedise ukugcina ezinye lezi abazabebesele lazo. Ngoba ungumuntu engekele kwenza njalo ungagcina usulahlekelwe izo zonke izifuyo.
Kukhangelelwe ukuba umnotho wakwele Zimbabwe uzancipha lonyaka ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Akasekho uPeter Magubane, intathelizindaba yemifanekiso eyaba lodumo kwele South Africa ngesikhathi lelo lizwe lilwela uzibuse. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
UMagubane onguye owathatha imifanekiso yomvukela wezifundi umzabalazo oweSoweto ngomnyaka ka-1976 ubhubhe ngomvulo esele minyaka engamashumi edlula athobamunemunye 91 ngemva kwempi yenkululeko. Nguye owahle waba yintatheli zindaba yemifanekiso kumbe i-photojournalist kahulumende lapho owayengumongameli Nelson Mandela wakhululwa khona ejele ngomnyaka ka-1990 lalapho esesembusweni ngomnyaka ka-1969. UMagubane wabotshelwa ukuthatha imifanekiso yokutshengisela okwakusenziwa ngabantu phandle kwejele nalapho okwakuvalelwe khona unkosikazi Winnie Mandela, umka owayengumongameli Mandela leyinye inkokheli yomzabalazolo. Umthethwandaba wamgweba ukuhlala ejele okweminyaka phose emibili engahlangani lezinye izibotshwa ku-confinement. Wathi lalapho isekhululwa, imthethwandaba yamvimba ukubathatha imifanekiso okweminyaka emihlanu. Abezindaba abe-French News Agency AFP babika ukubana umphathintambo wezamasiko unkosikazi Zizi Zodwa uthi ele-South Africa lilahlekelwe kakhulu liqhawe lesizwe oyengumuntu oyelesibindi owathapha izindaba zempi yokukhululwa kwele-South Africa elandisa imbali yale impi ngemifanekiso yakhe.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection uTaboka Ncube uxoxa labasakhulayo ngabakukhangeleleyo kulumnyaka esiwusungule izolo oka-2024. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umculi olodumo u-Energy Chizanga owaziwa njalo ngokuthi ngu-Freeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Kanti umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho owenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.